tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitoye zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hi Uhuru Kenyatta. In full realization of the high calling, I assume as President of the Republic of Kenya.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vobatana nevamwe vatungamiri venyika kunoona Uhuru Kenyatta vachitora mhiko semutungamiri mutsva weKenya.
Chiri pachena ndechekuti Kenyatta has an ideological animal. Ndo parikurasika vaMugabe chero nemaadvisor avo.
Asi vamwe vanoti vaMugabe vari kuteya nzou neriva nekuti ushamwari uhu hauna kwaunosvika.
Zvinoitika ndezvekuti gore negore tinosangana tiri vatungamiri veparamendi neinonzi liaison and coordination committee yeparamendi inenge ina masachigaro matatu vanenge vari isusu machifu. Komiti zvakare inosanganisira machairperson vemakomiti ese kuhozo paassembly anova iwo maportfolio komiti.
Dare reparamende rozeya mashandiro arakaita kubva zvaratora mhiko.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Ino istudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vanosanganisira vayori Museveni vekuUganda navaGoodluck Jonathan vekuNigeria kunoona vaUhuru Kenyatta vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika yeKenya muNairobi nhasi.
Hi Uhuru Kenyatta. In full realization of the high calling, I assume as President of the Republic of Kenya.
VaMugabe vakasimuka munyika nezuro vachiperekedzwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. VaUhuru Kenyatta mwana wemutungamiri wenyika weKenya wekutanga vaJomo Kenyatta. Kunyangwe hazvo vakakunda musarudzo, vaKenyatta vari kumiswa pamberi pedare reInternational Criminal Court vachipomerwa mhosva yekuva nechekuita nemhirizhonga yakaitika muna 2007 mushure mesarudzo dzakaita mutauro dzakazoita kuti munyika iyi muitwe hurumende yemubatanidzwa. Vanhu vanodarika chiuru vakafa mukurwisana kwakaitika muKenya pakapera sarudzo idzi. VaBricks Bomber inyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vanotungamira sangano reTrust Africa. Tavabvunza kuti vanoona sei rwendo rwavaMugabe kuKenya iro.
Maonero angu ndeyekuti hurumende yeZANUPF inebato reZANUPF vari kutsvaga tamwari. Vane tarisiro ochivimbo chekuti nenyaya yekuti ana Uhuru naRuto vakati netanei neInternational Community, mostly Western International Community, ana America nana Britain nenyaya dzeICC vari kutarisirawo kuti zvichapa mukana wekuti vakwanisenge vachizovaka ushamwari navo. Saka mukatarisa chero manyorero avari kuita mumapepa nhau avo muherald language iri kubva kumaspokespeople eZANUPF ndiye vanhu vari kutsvaga ukama. But zvakakosha kuti tizive kuti kutsvaga ukama panguva yekunge vasisina shamwari dzakawanda even muno mumaAfrican continent dzinonyatsa kuvateerera nekuvaremekedza sezvaaimboitwa kudhara. Saka kutsvaga ukama kuvanhu vari a bit desperate.
Asi sekuziyawo kwamunoita imi vaKenyatta vanga bva vanyatsoita ushamwari webhande nebhurukwa here navaMugabe?
Kwete, chiri pachena ndechekuti Kenyatta has an ideological animal. Ndo parikurasika vaMugabe chero nemaadvisor avo. Unongoda chete kutoone kuti pakashayika Margaret Thatcher, Uhuru Kenyatta ndiye mumwe wevakatangisisa kutonyora tsamba vachibata maoko vachirumbidza zvakanyanya utungamiriri hwavatecha. Chero mukatarisa magamuchiro avakaita ivo nhumwa dzeAmerica nenhumwa dzeBritain zvinoratidza izvo kuti vanhu vatori ne vanonzi pachirungu yamapragmatist vanozoti vane zvizhinji zvavachawana panyaya yekuvandudza upfumi hwenyika yavo kubva kubritain nekubva kuamerica pane zvavangawana kubva kuHarare.
VaBRICS Bomba vanotungamira sangano reTrust Africa muZimbabwe vanga vari parunare panhandare yeHarare International Airport.